we can sit up with the President Trump, nema Republican vari mo rumende kuti vachavhuma kuti President elect Biden vakawina.
Imi munoona sei pari zvino zviri kuitika?
Ezvinezvi tiri kunyanyondipa tariro kuzvitakura kwekuita vapresident elect Biden. Havasi kuita kuti vanhu vanyanyofondoka. And also kungoona kuti masystem emuamerica akasimba, saka ndiri kungoona kuti ndofunga zvishamira zvakanaka.
Imi sechizvarwa cheZimbabwe munoona kunge Zimbabwe ingadzidzei pane kuvhota kwamakaita imo muno?
Ndinofunga Zimbabwe ingadzidze kuti vanhu vanobvumidzwa kuvhota zvavanoda nekupa vanhu access kuti vanokwanisa kuvhota, kuti zviite easy kuti vanhu vavhote nekungove nepeace panguva yekuvhota ipapo kuti vanhu vanobvumidzwa kunovhotera munhu waanoda.
Tinoona kuti imo muno mune mapato akasiyana, maRepublicans nemaDemocrats, uyezve vanhu vanogarisana munharaunda pedo nepedo. Kana sarudzo dzichinge dzapera, muri kugara sei nevamwe vangadai vakavhota zvakasiyana nemi?
Takagarisana moshe isu, totoziva kuti pane vamwe vakavhota zvakasiyana nesu. Takagarisana moshe murai medu munomo. Nezuro ndakasangana nemukadzi wepanextdoor apa, and tinofungwa takavhota zvakasiyana. Pandaitoona kuti ari kutonetsikana nekurikuenda nyika, ana unyanyotaura kuti akavhotera ani pauti chii, asi akangoti ha, handaugarisana. Mwoyo wangu anogarisikana nezvokuitika izvi, nyika inoyi haiite zvinhu zvakadaro.
Zvii zvamungati zviri kunyanyonesa vanhu pari zvino?
Nyika ino inozikana panyaya yekuti kana munhu anzi aluza wacho anobva atoinvite awina kuti uyai kuwhite house, hurumende inyowane kupinda yatotanga kupiwa access kune maresources kuti vatange kuhaya vanhu vavo. Pane 12 weeks idzodzo ndedzekutransitiona kuti government inyowani yopinda. Saka ndozvizvi zvaaitaura kuti inini ndiri muRepublican because ndinoira kuti chii mavalues and vanorespecta constitution, but vandiri kuona izvi hazvizirizvo zvinoitika mupati yedu.
Semaonero enyu remangwana renyika yeAmerica rakamira sei?
Inini, to be honest, nika inini zviri kundityisa pangwa, and I think iri vulnerable ishinyeshi. And nezvero ndaitaura nemurume wangu kuti chiri zvinonetsa ndezvotana akawanda ka asiri mazviri vaive vasinganyanyoengeja. Kwavari hachisi chinhu chikuru zviri kuitika, vanongoti ha zvichaita zvichaita. Asi nini ndiri kuona kuti vanhu vakasanatsomuka. Pari kunyanya ndityisa nepekuti vakuru veRepublican vari kumirana kuna president. Handirakushamiswa nezvokuitwa naPresident Trump. Zvakandishamisa ndezvokuitwa nepati yacho, vakuru vekupati vari kumira naye. Ndopari kundityisa kuti handizivi zvakamira sei kumberi in general, because even vakabuda ka panosiya doubt kune vanhu vanotera President Trump, because vazhinji so mukatarisa mavhidhiyo nechii zvavakuposta vari kutobhiriva kwakabiwa. Saka unless President Trump akati hazvina kuiridzirwa, vanhu vavo even akabuda muoffice acharamba achifunga zvakadaro.